chikwembu chinganyinyi tematimba chanilanda pera mina ndinave kukhetsa chikwembu chinganyinyi tematimba chanilanda pera.
Mama zala varu zvichikonda ndirabere ndirivuwe GOD for dzipatuchedzo sosi chikwembu shinishamulile mwino ukutamba piano dzule pasi ndipole muye wanga upole man ende ndichile zvozvambaisa ndihile man ende ndipole ukutamba piano dzule pasi ndipole muye wanga upole man ende ndichile vachimporanga matombo nendipata mucheto jaja vamulisa wanga patuchedze kalwene it's a brand new day nendonyama baba vadabane nechedza nungu yanga mbilu K, varifuna ulingana aba bzwa pungu varindira K, samulisa aba todi ndichi imela tungu yeah.
Shining on the bed.